taka kushira etinati democracy yemu America munomu kuti kanao maelections apera president anenge achinzi ari kupinda afa kupindawo akizwa kuti ari kusvika achibato office yakasiyo zvakanaka ende office inofanirwa iri iyo ichava ichitungamirawo nyikawo zvakanaka saka izvi zvinobatsira kuti whatever my institutions angaiva achipresidwa over nava Biden avewo achiacceptawo kuti aiwa pakuya mutungamiri mutsva anova Trump ende zvinhu zvinobatsirawo zvekare confidence mukubatwa kwenyika nevatungamiri.
Ko iwo mapazi mamwe amataurayo anezenge akushanda sei kubva pari zvino kuenda pachatoreswa mikova Trump musi wa20 ndirawo gore rinoi?
America ine matingati mainstitutions akasimba saka kusvika vaTrump vazopindawo pachigaro anenge achingoripo but tinoziva kuti every time mutungamiriwo anenge achiuyawo anouyawo achizoshandurawo atingati vatungamiri vemapazi yayo kuti angave achida kushanda navo here kana kuti anokowawo achida kuapwindawo vamwe vakewo vanyuwani vachave vachifambawo nemapolicies ake sanew president saka mapazi aya anicharamba aripo ende zvichave zviri zvinhu zvokuti president munyuwani whatever policies vaachauya navo vachangada here kuti vachave vachichinja vanhu vanotungamira mapazi ayo kana kuti vanenge vasiya akadaro.
Asi hapazoitawo here matambudziko vamasiye tichitarisa kuti vaTrump vakatosarudzwa kuti vazotungamira nyika kutanga gore rinouya sarudzo dzakaitwa musi wa5 mbudzi asi vaBiden vanoramba vari muofisi kusvika musi wa20 ndira. Hapaite matambudziko apa kuti mumwe anogona kunge akutoita kunge ndiye akutungamira kana kuti
izvi zvinhu zvagara zviri mubumbiro remutemo reamerica ende zvinhu zvagara zviripo kwekanguva karipo nhango yedu takazoona kuti pamaelections akapfuurapo pakaita senge pakanga pakuda kuta senge pakuda kuta mumambudziko but the reason why pachizoita kanguva ikakaka kekuti panova nenguva yekuti mutungamiri mutsva azouya kana muna January inyaya yekuti whatever zvaiitwawo nemutungamiri uyo achangobva kumaelections uyo ave achiwinda down ende kana pane mapolicies wo aida kuva achigadziriswawo kuti achipedziswawo ndozvavanenge vachiita